basa rekumendena law and order harisi basa remauto. Mauto basa rao ndio kuita defend the state and kuona kuti munyika mune constitutional order. Nyaya kuti mauto anu kwajita basa remapurisa kuto abusa role ya mauto. Plus nyaya ripo haisi nyaya kuti kunzi choda kuti kituwe shakati sekutawara kwa haru kuita. Asinde kuti zuki tufasa chuzipa mtemo ere. Wana haru kujiswa pachisha ndiswa juu process ere kuti kana muna chinzi alve mafamura aningare akompazitwa ere shaitwa chichanswa mtemo ere matare haru kuti chii.
Vato mana vari kutiwo chimwe chiri kukonzera mhirizhonga mumapurazi umu inyaya yevachena ivava vari kurambira kubva pamapurazi kunyange zvazvo ari kunzi akatopuwa vamwe vatema. Munoona sei nyaya iyoyi?
Aiwa, vato mana semuchichisi mukuru wehurumende havangakurudziri lawlessness vachitotaura kuti chiri kukonzera mhirizhonga kunyange tombotora kuti somuenzaniso kuti pane nyaya yakaita saizvozvo. Saka pano munhu here anobvumirwa kuisa mutemo mumaoko ake. Zvinongoratidza izvo kuti kutaura kwavatomana kwakafumuka. Kutaura kumunhu asingazivi basa rake semuchichisi wehurumende. Basa ravo ndiri kuona kuti munyika vanoprosecuta vanhu vachitevedzera mutemo, vachitevedzera maconceptive rule of law, vachitevedzera constitution, vachirespecta rule of law, noti kukurudzira vanhu kuti vaite mhirizhonga. Aiwa, izvi zviri kutaura vanhu vatomana ipolitics, havasi kuita basa ravo secivil servant.